Chirongwa chekutanga kudonedzera vanhu nhomba yekorera chaparurwa zviri pamutemo nhasi kukuwadzana negurukota rinomirira dunhu reHarare vachaustra wengwa vakamirira gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora. Vataengwa vati zvakakosha kuti paitwe mushandira pamwe pakati pehurumende nemasangano akazvimirira kudzivirira chirwere ichi vachitiwo vanhu vafanirwe kutya.
Vari kutaura pano kuti vaccine yakatogushandiswa munomunyika kune nzvimbo dzakasiyana-siyana. Chimanimani, Chipinge, Chegutu nemuno muHarare vachakambeja kolera muna 2018 nemuna 2020 ikashanda zvikuru, hapana akarwara nayo, hapana nechi zvinhu zvakatomboshandiswa. Musazeze, hapana chekutya bakwete.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati zvinhu zviri kuita hazvo zvichiita nani. Sangano WHO International Coordinating Group on Vaccine Provision rakavimbisa kupa Zimbabwe nhomba dzekorera dzinosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi kusvika pari zvino nyika yaona nhomba dzinopfuura zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 892,286. Mukuru werimwe sangano rinoshanda nevagari vekumasvingo reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development Trust vazivana emuzorodzi vaudza Studio 7 kuti hurumende yaparura chirongwa chakanaka kunyange hazvo vachiti hachina kushambadzwa zvakakwana.
Hapana vatamboona vachiita madoor-to-door awareness campaigns kumaaffected areas akafanana naChiredzi nana Mukwasini uku. Tanga tiriko paweekend pano asi tirikuona kuti vanhu vanongozinzwa namakuhwa, vanhu vanongozinzwa nepama WhatsApp.
Mumwe mugari wemubulawayo vamashawo muzamindo vatiwo pachiri kuda ruzivo rwakakwana nezvekupararira kwechirwere ichi nekurapiwa kwachingaitwe.
Masolutions atinoona selong term iye zvinogwaisha ngani inokutaurwa nezvayo kana kuri kunzi tapinda kumaelections the next 4 years inenge yakanyararwa yozobuda zvevhiri term yemaelections.
Dr. Simbiso Ranga vanoye chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhomba yekorera ichibatsira pakurwisa chirwere ichi zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuti veruzhinji vawane mvura yakachena.
Izvi zvinoda kuti paite yatinoti infrastructure development kana kuvakwa kwemafacilities ekuti vanhu vave nemvura yakachena kana ari madhamu, kwoita zvemapipe aya ekuti vanhu vawane tapped water yakachena yakatreatwa kumadhorobha nekumaruwa. Izvi zvichazobatsira kuti for the long term cholera chisava chirwere chatinoramba tichisangana nacho muZimbabwe. Kune dzimwe nyika havatombozivewo kati kolera chini nokuti haiko. This is a very basic thing.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuwanisa vanhu mvura.
Nyaya yekuti mapolitician anongosetla vanhu pavanongoda pese pese, again ndo imwe iri kuita fuel chirwere chekorera ichi. This politically motivated resettlement yakashata. Ndo vanhu vaya vanozoenda vachipwanyirwa dzimba futi voita homeless. Masettlements acho haana water ne sanitation yakakwana. Vanhu vanongonzi chigarai apa mugotivhotera, hazvina kururama. And finally malocal authorities ari kutadza kuprovide maservices because akadzvinyiwa pahuro nehurumende haasi kupiwa zvikwanisiro.
Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu makumi manomwe nemumwe vainge vafa nekorera asi pane vamwe mazana mana nevashanu vachiri kuvhenekwa vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zviviri kana kuti 2368 vakabatwa nechirwere ichi. Sangano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti riri kushushikana nekuti pavanhu vatanhatu vari kubatwa nechirwere ichi mumwe chete mwana ari pasi pemakore mashanu. Kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi kunyika dzakaita seZimbabwe, Malawi neZambia kuri kupa kuti nhomba ishomekewo. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini kudzana emisengi.